mutongi wedare la Major Street, ati vasungwa avava vise madora makumi mashanu pamunhu wega wega semari yechibatiso. Vashura mutongo wavo pachikumbiro chakasviswa kudare la Major Street nenhengo idzi, chekuti dzitongwe dzichibva kudzimba. Mutongi wedare Vanyasha Vitorini vashora hurumende nekungotaura mudare zvinhu zvinoita kuti vasungwa varambe vari mujeri pasina humbo hwasviswa kudare nevachuchisi venyaya, zvingaita kuti dare rirambe kupa vasungwa kodzero dzavo dzekutongwa vachibva kudzimba. VaVitorini vati hapana humbo hunonwisa mvura hwakasvitswa kudare nehurumende hunoratidza kuti vasungwa ava vaigona kuzotiza munyika, kunyange hazvo gweta rehurumende vaMichael Reza vakati miganhu yenyika haina kunyatsochengetedzwa zvakakwana. VaVitorini vati hapana humbo hunoratidza kuti vasungwa ava vanogona kutiza munyika, vachitiwo hapana zvakare humbo hunoratidza kuti vanogona kutadza kumirira kutongwa kwenyaya yavo, sezvo vazhinji vavo vari vanhu vakasungwa vari pabasa pamuzinda weMDC paMorgan Tsvangirai House, uye vamwe vavo vari vanhu vakasungirwa padzimba dzine kero dzavakanyoresa kudare. VaVitorini varambawo zvakasvitswa kudare nemuchuchisi wehurumende zvokuti vanhu ava vanogona kuramba vachipara mhosva dzakadai, sezvo nyaya dzesarudzo dzichiri nyoro muhana dzevanhu vazhinji avo vasiri kufara nezvakabuda musarudzo, vachiti hapana humbo hunoratidza kuti vasungwa ava vakambopara mhosva yakafanana neyavari kupomerwa. Vatsiura hurumende kuti isaunze zvematongerwo enyika mudare, vachiti zvakasvitswa kudare negweta rehurumende zvakada kungofanana nezvinotaurwa nevanotaura zvematongerwo enyika pamusangano yezvematongerwo enyika. Rimwe remagweta ari kumirira vasungwa ava vaDanford Alemani vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru nemutongo watorwa nedare.
Nhasi dare ranga richifanira kuti ridelive ruling yevarume nevakadzi 27 vakasungwa kubva musi wa 1 August kusvika musi wa 5. Saka dare ratiwo vanhu ava vakakodzera kuti vatongwe vachibva panze nokuda kwekuti raona vasina risk yekuti vanokwanisa kutiza kuti vasatongwa, kana kuti raonawo kuti nyaya yestate iri kutaurwa ichipomedzerwa vanhu ava haina kunyanya kusimba zvokuti hapana chingaisa kuti dare rifungidzire kuti hapane zvikonzero zvingaisa kuti vanhu ava vatize vatadze kuuya kuzotongwa panyaya yavo.
VaAlemani vati vane chivimbo chokuti vamwe vari kusungirwa nyaya imwe cheteyo vachakwanisawo kupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zvichitevera mutongo waturwa nedare.
Tiri kungonzwa kuti kune vamwe vachiri kungosungwa 1-1 vachiuya, tiri kunzwa kuti kune vamwe amai vakasungwa nezuro, asi sekutonga kwaitwa nedare vanhu ava vane nyaya dzakada kufanana zvokuti tinongotarisira kuti vamwe vachazouya kumashure vachapihwawo bheu rekutongwa vachibva kunze. Asi dare rataurawo iro pakutaura kwaranga richiita kuti umwe noumwe anomira nenyaya yake, so hatizozive kuti nyaya dzevamwe dzinenge dzakafanana sterekiterekere nedzevava vanzi vapiwe bheu, nokuti umwe noumwe anotariswa kuti iye akasungirwa papi, akasungwa nemacircumstance api, mhosva yairi kupomedzerwa ndeyekuti chii. Saka zvinodependa, hatingazoti munhu wese auya mangwana necharge yepublic violence achapiwa bail, because pane umwe anokwanisa kuuya achinzi auyu panotova nevideo evidence uyu ndiye uyu akaonekwa achiita zviri kutaurwa kuti ndo zvakaitika, anokwanisa kunyimwa bail kana koti ikafungidzira zvokuti pane nyaya yakasimba against him. Asi kana vakangosungwawo zvimwe zvokungonzi wangoonekwa wongofungidzirwa kuti haiwa ungangowawo akapara mhosva wongonzi vuya kukoti, ndiroona sekuti vanokwanisa kungopiwa bail sekupiwa kwaita vamwe.
Ruzhinji rwevasungwa ava rwakasungwa paHarvest House pavanoshanda, uye vamwe vavo vakasungwa vauya kuzosiya mapepa pamuzinda weMDCT yavanelson Chamisa uyu, sezvo vaive vakamirira bato iri kunzvimbo dzaivhoterwa musi wesarudzo dzakaitwa musi wemuvhuro svondo rapera. Kuratidzira kwakaitwa nechitatu chapfuura, vanhu vachiti vakange vasiri kufara nekunonoka kweZimbabwe Electoral Commission kuburitsa zvakabuda musarudzo kwakasiya vanhu vatanhatu vafa mushure mekupfurwa nemasoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.